Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chivabvu 9/2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimbawo kuti maratidza rudo kuna ana amai pazuva rino rekucherechedza mabasa avanoita. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe yotambira nemufaro kupiwa mvumo yekushandiswa kweimwe nhomba iri kubayiwa vanhu munyika yeSinopharm neWorld Health Organization. Imwe nyanzvi dzezveutano yokurudzira vanga vachizengurira kuti vaende kunobayiwa nhomba iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wobatana nevatungamiri venyika yeBotswana neZambia mangwana mukuvhura zviri pamutemo zambuko reKazungula, asi Zimbabwe iri kutarisirwa kurasikirwa zvakanyanya nemari dzemitero. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya uwandu hwevafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera huchiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevatanhatu, kana kuti 1576. Vanhu gumi nemumwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mana negumi nevana, kana kuti 38,414. Vamwe vanhu gumi nemumwe vakaporawo zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu nemakumi mashanu nevaviri, kana kuti 36,052. Vanhu vachiri kurwara munyika vave mazana manomwe nemakumi masere nevatanhatu, kana kuti 786. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba munyika yose vainge vava zviuru mazana mashanu nepfumbamwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevana, kana kuti 509,274. Pavanhu ava vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa nenyanzvi muya dzezveutano vave zviuru zana nemakumi mana nevasere nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevana, kana kuti 148,564. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, World Health Organization, kana kuti WHO, yakapa mvumo nhomba yeSinopharm yekuChina iyo iri kushandiswa muZimbabwe yekuti ishandiswe nechimbi-chimbi, kana kuti Emergency Use Authorization. Iyi ndiyo nhomba yekutanga isiri kubva kunyika dzekumawirira kupiwa mvumo yakadai, izvo zvave kureva kuti Sinopharm yave kupindawo pachirongwa cheCOVID-19 Vaccines Global Access, kana kuti COVAX, chekubatsira nyika dzichiri kubudirira nenhomba. Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere cheCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vanoti vanotambira nemufaro danho reWHO iri.
Isu tiri kunzwa kufara chaizvo muno muZimbabwe kuti WHO yazopa gwaro rekuti aiwaka nyika dzose shandisai zvenyu Sinopharm. Takanga tagara tichitoishandisa nguva yakareba chaizvo, asi vamwe vachishushikana kuti ko muri kushandisirei vaccine isati yaapprovwa neWHO.
Zvaitwa neWHO zvinorevei takatarisa zvakaitwawo nenyanzvi munyaya dzezveutano muZimbabwe?
Zviri kutokonfirma kuti isu mascientists edu weMedicines Control Authority of Zimbabwe, MCAS, wakanga watonyatsoongorora magwara iwawo wakagutsikana, saka takagutsikana tikamhanya nendima nevaccine iyoyi. Saka zvaitwa neWHO zvatifadza chaizvo, nekuti zviri kutoita yatingati endorse zvatanga tagara tichiita nemascientists edu.
Dr. Mahomva, muri kufarawo here nemafambiro ari kuita chirongwa chenyu chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19?
Chirongwa chedu chekubaya nomba majekiseni kana tingati vaccine ye COVID-19 tiri kufamba zvakanaka chaizvo. Tiri kuona namba dzetiri kubayira vanhu pazuva rega rega dziri kuramba dzichikwira, saka izvi zviri kutifadza. Asi tiri kuda kuti namba idzi dzirambe dzichingokwira, nekuti tiri kuda kuti tibayire vanhu wese watingati vanenge vari eligible, kuitira kuti tiprotect nyika yedu yeZimbabwe. Saka pane zvino ndinoti tiri kufara nekuti namba dziri kukwira, asi tiri kuda kuti dzirambe dzichingokwira. Tatenda.
Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere checovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, tabatawo vaimbova gurukota rezveutano vari nhengo yeMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, avo vanoti vanhu vanga vachizengurira kubayiwa nhomba iyi vave kufanira kuenda kunobayiwa.
Mvumo yakapiwa nhomba iyi yeSinopharm neWHO ndiyo yatinoti emergency use authorization. Inoreva kuti izvo WHO yaongorora magadzirirwo enhomba iyi kubvira kumafactory acho anogadzira kuChina ikoko, igoongorora zvakare mashandiro enhomba iyi panyaya dzekushanda kwayo yatinoti efficacy, inoshanda here uyezve nesafety yayo haikonzeresi zvirwere here. WHO yakutsikana kuti nhomba iyi inoshanda zvakanaka uyezve haina zvakanyanya kushata zvainokanganisa pamunhu. Izvi zvinofanira kupa vanhu veZimbabwe chivimbo nenhomba iyi.
Zvinorevei kune vamwe vanga vachizengurira kunobayiwa?
Vese vanga vachine madoubts pamusoro penhomba iyi vanofanira kuita muramba mhuru, vakananga kumakiriniki avo kuti vanobayiwa iye zvino, nokuti tava neindependent body yepasi rose yaongorora nhomba iyi ikatizvo ngaishandiswe yakanaka. Zvinofanira kupa vanhu veZimbabwe confidence. Vaya vanga vari hesitant kunobayiwa vachigunununa, ai vanga vachienda kunobayiwa havo vakadekara. Chechipiri ndechekuti zvakukwanisa kuti nhomba iyi ichipinzwa zvakare pachirongwa chiya chatinoti COVAX facility.
Mungatsanangura zvizere nezvechirongwa ichi?
Chakaumbwa neWHO, Africa Union nemamwe masangano epasi pose akazvimiririra. Zvichabetsera kuti tigokwanisa kuwana nhomba iyoyi kuburikidza neCOVAX facility tichipiwa nemutengo wakanaka. Iri nzira yekubetsera nyika dzevarombo kuti dziwanewo nhomba iyoyi.
Vaimbova gurukota rezveutano vari nhengo yeMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vari parunare kuKwekwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa Mangwana vari kutarisirwa kubatana nemutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu uye mutungamiri wenyika yeBotswana vaMohwetsi Masisi kuvhura zviri pamutemo zambuko rekaZungula. Zambuko iri rakavakwa nehurumende dzeZambia neBotswana, uye imwe mari yakabva kuJapan International Cooperation Agency neAfrican Development Bank. Vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakaramba kupinda muchirongwa chekuvaka zambuko iri, zvakapa kuti rivakwe rakati rebei sezvo rainge roenda nekudivi reNamibia. Asi vamunangagwa vakazoedza kuti vapinde muchirongwa ichi kunyange hazvo Zimbabwe yainge yatodya manonoko. Mumashoko kuvatori venhau, bazi rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu muBotswana rinoti zambuko rekaZungula richavhurwa zviri pamutemo mangwana. Mutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi, vanova zvakare sachigaro weAfrican Union, ndivo vari kutarisirwa kuve munyarikani pachiitiko ichi. Chiri kutarisirwawo vamwe vatungamiri venyika dzekuchamhembe kweAfrica. Sangano rinoona nezvenyaya dzezveupfumi nezvimwe reAfrica Intelligence rinoti Zimbabwe icharasikirwa zvakanyanya nemari yemitero, kunyanya kubva kumarori anotakura zvinhu kubva kuDRC kuenda kuDurban kunova kune nyanza yakakosha kuchamhembe kweAfrica. Vanotakura zvinhu vari kuchema chemawo kuti vanopedza mazuva akawanda vari paByte Bridge nenyaya yekunonoka kugadzirirwa mapepa, uye mugwagwa weByte Bridge kusvika kuChirundu hauna kumira zvakanaka. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatozivisa kuti vachange vachipinda muurongwa uhu pavakakumikidza mugwagwa weMarongora Hells Gate, chikamu chemugwagwa weMakuti Chirundu svondo rapera. Mumashoko avo pachiitiko ichi vaMnangagwa vakati
station, which will soon begin from Kasumbura to Victoria Falls. During this month,
tiri kutanga kuvaka zvekare mugwagwa kubva kuKazungula kuenda kuVictoria Falls. Mumwedzi uno ndichabatana nemutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi uye mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu kuti tikumikidze kuvhurwa kweKazungula Bridge. Rakatanga riri zambuko renyika nhatu, asi nezvikonzero zvandisingakwanise kupa pano rakava renyika mbiri, Zambia neBotswana. Asi pasi pehurumende yangu itsva, zambuko iri rave renyika nhatu zvekare kusanganisira Zimbabwe.
Coming in the office of the second administration, Zimbabwe has come on board.
Mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura pakukumikidzwa kwemugwagwa weMarongora Hills Gate svondo rapera. Tichiri panyaya iyi, tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara.
Kuvhurwa kwezambuko rekaZungula kunobatsira kudyidzana pakati penyika dzemuSADC. Kwakreatawo imwe yatingati transport corridor inolinga vana South Africa nana Zambia uye nana DRC nekumusoro kuAfrica. Saka zvakureva kuti vematruck vemabhizinesi vanenge vachida kufambisa zvinhu kubva kuSouth Africa wane mukana wekusaenda nekuBaird Bridge kunoekwa kunyanya kuwandirwa zvakanyanyisisa, vachikwanisa kuenda nekuKazungula wadzonopinda nekuZambia wokwidza kana vachida kuenda kuna DRC kumusoro ikoko.
Izvi zvinorevei kunyika yeZimbabwe?
KuZimbabwe advantage iripo ndinyaya yedecongestion yeBaird Bridge. Sezvamunoziva Baird Bridge yanga iri kuita madambudziko ekuti paine congestion yakanyanyisisa, zvachiita slow down regional trade and regional economic activities. But Zimbabwe inogona kurasikirwawo zvakare nemarevenue.
Munorevei apa?
Nekuti mota kana dzichipfuura and through Zimbabwe dzine miripo yadzinenge dzichibhadhara. Saka mota dzakawanda dzakatiza kuBaird Bridge dzaenda kuKazungula, zvakuroti imari yatinenge taakurasikirwa nayo senyika. Saka izvozvo zvakakosha kuti zvijekeswe. Hongu Baird Bridge ino decongesteka, but kudecongesteka kweBaird Bridge kurasikirwawo zvekare kwedu kwemarevenues ataigononge tichiwana kuburikidza nekupinda kwematruckers kana kuti kwemagonyeti kana kuti vanofambisa zvinhu vachibva kuSouth Africa vachienda kunana Zambia kana kunana DRC.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari paRunare muHarare. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 9:09 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 9:09 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Johns Hopkins University Resource Center iyo iri kuongorora nezvechirwere cheCOVID-19 pasi rose inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni zana nemakumi mashanu nemanomwe nezviuru mazana mana kana kuti 157.7 million, uye vafa vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million pasi rose. Nyika yanyanya kutarisana nechirwere ichi pari zvino iIndia. Pamusangano wenyika dziri mugungano reEuropean Union nezuro, nyika idzi dzakatenderana kuti dzitenge dzimwe nhomba kubva kukambani yePfizer BioNTech. Asi pamusangano uyu nyika idzi dzakati hadzisi kutenderana nedanho remutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden rekuti vape mvumo mamwe makambani ruzivo rwekugadzira nhomba dzeCOVID-19. Nyika dzemuEU dzinoti dziri kuda kuti America itumire nhomba chaidzo kunyika dzichiri kubudirira. Parizvino America haisi kubvumidza makambani ayo kutengesa nhomba kusvika yabaya vanhu vose vanoda nhomba iyi. Gumi nevashanu vakafa mudunhu resigwiri kugini nezuro mushure mekunge mugodhi wavaichera wadirika. Dunhu iri ndiro rinonzi rine goridhe rakawandisa zvikuru munyika iyi. Mitumbi yevanhu ava inonzi yaburiswa yose uye pane madzimai maviri. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mure Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava John Muchenje, mukuru wesangano reApex Council Youth in Agriculture. Tiri kuzeya nyaya yekusimudzirwa kwevechidiki munyaya dzekurima. Chirongwa chisi kugumira ipapo tiri kubatawo nyaya yezuva reMother's Day tichange tichiverenga mashoko amakatichumira paWhatsApp pamwe nepeji redu reFacebook reVOA Shona. Totanga nehurukuro yedu navamuchenje. Vamuchenje, ndinomugamuchirai muchirongwa. Nyaya iri mumugango mainzwa sevechidiki vanoita zvekurima, muri kuwana here mikana yekusimudzira?
Thank you very much, mukoma hove. Mikana ndinoti tiri kuiwana kubudikidza nesapoti yatiri kuwana kubva kuhurumende yedu.
Vamuchenje, kune vechidiki vari kuchema vachiti havasi kuwana minda. Vanoti vakaendesa mazita avo kuministri nekumakanzuro asi haiwa hapana chiri kubudirira. Nyaya iyi ingagadziriswa sei?
Nyaya yeland iri kuti netsei ndinowirana nemi ipapo. Asi mukuru wedu wenyika kwavakataura vakati paminda yese ichange ichiitwa downsized nechange iri yaonekwa kuti idle, vakati vadiki vapuhwe priority. And ndinofara kuti nyaya iyi yakasvika yakatambirwa zvakanaka neminister of agriculture uye nemaresident ministers ekuma-11 provinces. So ndinokurudzira vechidiki kuti ngatiregei kuora mwoyo takatarisana nenyaya yeland. Sevebandiko reApex Council for Youth in Agriculture tiaramba tichingopusha kuti pese panowana application yemwana mudiki ngavatipe priority.
Ko kune vechidiki ava vane maondero yekuti munhu awane munda pamwe nemari yekusimudzira kubva kune mabhanga tikatarisa ana Youth Empowerment Bank, vanoti kazhinji vanhu vanowana izvi vanenge vari nhengo dzebato reZANU-PF. Ndeapi mashoko amungada kupa kune vechidiki vane maondero akadai?
Land haisi yeZANU-PF. Land is for every Zimbabwean. Iright yedu semaZimbabweni tiwane minda. Iright yedu semaZimbabweni kuti tiwane maclaims ekumaina, whether tiri vebato reZANU-PF, tiri vebato reMDC Alliance rotungamirwa navachamisa, tiri vebato reMDCT rotungamirwa navamonzora, uroro vebato reNCA rotungamirwa navamadhuku, uri nemamwe aripo akawanda wanda. Ndinoti vechidiki ngatiregei kuisa politics pazvinhu zvinokonzidza the national.
Aiwa, takunzwa zvakanaka. Peta ihurukuro yedu nekukanda mashoko enyu ekupedzisira.
Isu tiri organization inobatsira vana vechidiki vanoita zvekurima. Tine matinoti maprovincial ambassadors each and every province. So mukaenda kumaofficisi eagriculture takatumira mazita nemacontacts emaprovincial ambassadors edu nekuministry of youth as well. Vanokubatsira kupai madetails, mosangana nemakurukota edu ekumaprovinces atinoti maprovincial ambassadors. Shuku dzedine dzekuti tisvike nekumawards nekumadistricts kuti tese shoko rifambe ritekeshere. Tese tiri vechidiki timire pamwe chete tishandire nyika yedu yeZimbabwe.
Aiwa, tinotenda. John Muchenje nekupinda muchirongwa mhuri yeZimbabwe. Tochibataka nyaya yezuva reMother's Day, zuva raana moms. Takakumbiraika vateereri vedu kuti mutitumire mashoko enyu nezvekukosha kwezuva iri. Regai tiridze kambo kaara pills muimbi ane mukurumbira kuZimbabwe kwe hip hop kanonzi Tapiwa.
Yeah, Happy, happy, happy Mother's Day kwa muri ana amai pasi rose. Regai tiverenge mashoko enyu amagati chumira pa WhatsApp pamwe nepa page redu re Facebook re VOA Shona. Hanzi na Richard Moyo indinoti Happy Mother's Day kuna namai wose mu page rino re Studio 7. Makakosha mose anamai iraramai nukutikuwa amai hakusinyore. Ndinotenda ndinokunamatirai mose mashoko ava Richard Moyo awa. Siafa Shaba anoti Happy Mother's Day for the first time, but I'm now 58 years old, not knowing the special Mother's Day. I want to tell you, Shaba, human kudu arugunyoranzi vangu ndino aremekeza every day. Antina zwaru rekumirira. Anza ndimire Mother's Day kutinremekeza mai vangu. I want to tell you, Matthew Varu aruguti Happy Mother's Day, Happy Mother's Day on this very special day. I want to let you know that you are special. Anza aiwa, you are the best mother in the world. Makakosha kwa ndiri mashoko a Matthew Varuaya. Message yekupedzira yatirikuverenga nasi muri Zimbabwe iri kubva kuna Gilganet Muchemenyi ari ku Mozambique uko kubaira. Akanyora achiti happy, happy a Mother's Day ana amai pasi rose. Aiwa, tinotenda nemashoko enyu muri Zimbabwe. Nguva ndiyo yajikanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kuna namai pasi rose, hanzi na Big Mike. Yep. Happy Mother's Day, Muri Zimbabwe. Bye-bye. So I made a song. Happy birthday is another year. Sacho Sanga Saka Woma, but you found a way. Fari Ryan Sana Sokuna Matira every day. Makani Dagadaru. Diri wana when you never
tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu chezvechitendero. Nasi vatereri, muri kutipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaradzo nenyaya yekurova guva. Ngatipindei muchirongwa chedu. Makadiniko, ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi Munyaradzi Kadzura. Ndinoda kupindurawo nyaya yekuti nyaradzo iyi yakakosha here kuti iitwe muchikristo. Mukati meshoko hapana baba ane mavhesi anotsigira nyaya yekuitwa kwenyaradzo. Uye zvichinangwa chacho chekuti inenge ichiitirwei, hapana mavhesi ba anotaurwa nezvayo. Saka mukaona zvizhinji zvinenge zvoitwa panyaradzo pacho, panenge potoitwa nyaya dzine chekuita nekurova kwemakuwa, vanhu vichiita sekuti mufi aende kune imwe nyika yekuti unokwanisa kudzoka zvechizobatsire mhuri. Zvisiri zvinhu zvinotsigirwa nebhaibheri, zvinhu zvinotorambwa neshoko raMwari izvozvo. Saka handioni setsika yakakosha ba yekuti irambe ichiitwa muchikristo chedu. Saka itsika inofanira kutoregwa nemakristo mazhinji kana vachide kuti vaite zvaMwari.
Asizve Maria Magdalena nevamwe vose vakaenda kuguva raJesu ramangwana ekufa kwake. Munoti
maenderu wakaitwa makuwa nanasarome na Mary Magdalene yakanga iri nyaya yekozo dzemakuma mwere mutumbi waJesu, sezvo kanga vatadza Friday nekuti sabata rakanga raakude kukwana. Saka vakanga vasingachakwanisi kuzviita baizvozvo zvavanga vachifanira kuita Friday. Saka zvakanga zviri right kuti vakanga vachikwanisa kumirira kupera kwesabata kuti vakwanise kunge vachizozodze mutumbi waJesu. Saka yakanga iri nyaya yekozo dzemafuta early morning Sunday pawakamuka paya. Sabata sechinhu chetiri kuona kuti umwe mutemo negumo wakakosha. Zvakanga zviri wise kuti varegedze kumhura sabata iroro vechikwanisa kuzozviita uri musi weSunday. Saka haisi dzika yekuti tinoramba tichiita ba sekuti yakanga yakaitwa na Mary Magdalena na Salome.
Izvo zvinowikwa. Asi pana amai vane maonero avo panyaya iyi. Taura henyu amai.
Nyaradzo irimo muBhaibheri, but zvichibva nemaitiro atinoita isu pazvakasiyana. Tikaverenga pana Job 2:11 inotiyo shamwari za jobu zino mshanyira nekuti akanga kuzvenda mbudziko saka mshanyira zvichizo mudemba ndokunyaradza dzaitiba ndazofari muna mati vaya vakaenda kunyaradza jobu mushure kunge kugwana madambudziko saka nomunyaradza ndokumuchema ndokunyaradza saka shoko ramwari panotaura zvokuti saka nomunyaradza ndokumuchema uchiminzi iyo nyaradzo iyoyo musiyano uri papa ndokuti isisi nyaradzo yatinozoita yokuzoti kana hama yangu yashayika kwapera gore totita kuti nyaradzo iyoyo nyaradzo mubhaibheri yairi ako nyaradzo yakadero nyaradzo inoitiwa tikangonzi nhasi amai vangu vashayika kana kuti baba vangu washayika kana mwana wangu ashayika vandinopinda navo chechi kana hama dzangu dzepedyo handingangoti vandinopinda navo chechi nekuti kana pati kutaura nyaya yebhaibheri kana hama dzangu dzepedyo kana vandinopinda navo chechi panguva yandee ndichichema chidzimbikana nokushayikirwa nemwana ndopanouya vamwe vangu vondiudza kuti mbonizo vachindinyaradza vachindichema kuti no zvaitika kwauri izvi bhaibheri shoko ramwari rinoti zvakati sachema setinatariro wagara guriko zvinoreve kunzi kufa ipapo yavanenge vachitondinyaradza asi yanyaradzo isimo mubhaibheri zvachose yandisingazivivo ndiyokuti iye yatinozoti after gore kwapera gore toti tiri kuita nyaradzo toenda paguva chiita seisese iyo haisi nyaradzo tinenge tichida kufananidza nyaradzo yeshoko ramwari toda kutorera kuchiti vanhu zvaa zvinoitwa zvokupira zvokuti after kwapera gore tinoita mapira nei 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 iyo haisi nyaradzo
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo yezvechitendero tumirai maaudhio enyu kunhamba dzinoti +1 301 919 8140 ngatisangane zvakare svondo rinouya ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19. Zimbabwe yotambira nemufaro kupiwa mvumo yekushandiswa kweimwe nhomba iri kubayiwa vanhu munyika yeSinopharm neWorld Health Organization. Mutungamiri wenyika vaemasori Munangagwa vobatana nevatungamiri veBotswana neZambia kunovhura zviri pamutemo zambuko rekazungula mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.